Hello, Zimbabwe. Welcome to Live Talk, The Connection, a platform where we discuss issues affecting young people. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. I am your host, Tabo Kangube. Today on Live Talk, we are discussing the Zimbabwe-South Africa World Cup qualifier match, which just ended in South Africa, with Zimbabwe losing 3-1 to South Africa. But first, U.S. presidential candidate Donald Trump is back on the campaign trail following his convictions in New York for falsifying business records. At rallies in the western United States, Trump focused on immigration and threatened to sanction countries, including China, if they do not stop people from leaving for the United States. VOA correspondent Scott Stenz has our story.
Donald Trump returned to the presidential campaign trail last week in Arizona, where he said President Joe Biden has lost control of the U.S.-Mexican border.
It's all unsustainable. But the Biden invasion is no accident. It's a deliberate demolition of our sovereignty and of our borders. Somehow, somebody's going to explain to us why they would want this to happen. I guess it's probably votes.
There is no evidence that non-citizens are voting in significant numbers in U.S. elections. Trump was asked how he'll stop illegal migration and said he'll act against foreign governments that feed it.
If China or some other country is behaving badly, we have things called tariffs that are so severe.
The Biden administration this month moved to block asylum claims at the Mexican border when arrests for illegal crossings exceed 2,500 a day. Biden says necessary immigration reform need not come with the inflammatory remarks that Trump directs toward migrants.
While we fight for comprehensive immigration reform, he calls immigrants rapists and murderers. He says they are not people. They are not people. He says immigrants are, quote, poisoning the blood of our country. Folks, my predecessor wants a country just for some of us. We want a country for all of us.
Biden says Trump's anti-immigrant rhetoric is out of line with founding American principles.
You represent how we are as a nation of immigrants, nation of dreamers, nation of freedom. And that's the America we share.
Trump's rallies last week were his first since being convicted of falsifying business records to hide so-called hush money payments he made ahead of the 2016 election. He told a rally in Nevada that his trial was the result of Biden weaponizing the judicial system while failing at the border.
This is the worst border in the history of the world. There's never been. No third world country has a border like that. And no third, I'll tell you what, no third world country has weaponization where they go after political candidates like we have either.
Associated Press polling in March showed shifting voter attitudes on immigration, with nearly a third of Americans now saying it is a major risk that immigrants will commit crimes. That's up from 19% who thought that in 2017. Scott Stearns, VOA News.
Ugandan film producer Alan Manzi is an award-winning filmmaker known for his work on a Ugandan local series called Junior's Drama Club. VOA's Jackson Vungani spoke with him about the state of the Ugandan film industry.
JDC, season 2, episode 28, scene 6, Alpha Take 1. For filmmaker Alan Manzi, it's not just about making his kids' show Junior's Drama Club. It's also about making sure his child actors are well taken care of and have a life outside of work.
Our students are the kids who are studying between their acting with us. They're between the ages of 6 to 12 years old. However, when you look at the results at the end of there, you didn't know that they were shooting a TV series the entire year because that made them look affected. See, those are things I'm really proud of.
The show follows the life of 6 children who join a drama club that changes their lives. One of the kids here is 12-year-old Tyra Abok, whose stage name on JDC is Queen.
What?
She describes her acting journey so far as amazing, and the young actress has big dreams.
I feel like acting is a way for me to tell my story to the world. And my biggest dream is to hopefully get an Oscar for acting in an original Ugandan film. I don't need to
sympathize. Another young actress here is 11-year-old Anisha Mugaga, who acts as Malika.
JBC has been a very good experience for me. I've learned how to sing, have learned more acting skills, and they have taught me nice manners.
Nisha Kalema is a writer and a producer at JDC. She says it's easy working at JDC, especially with Manzi.
In 2020, it was just an idea me and Manzi had. But when we sat down, we realized that it can become something big for not just us, as another show we had on our series, but for the country as well.
Manzi says the success of JDC is just one example of how the film industry in Uganda has become big business. Hundreds of people as filmmakers like himself, actors and other creatives.
The industry has gone through this metamorphosis, perhaps from 5 series a year or 4 series a year being shot in Uganda. We now have 25 series being shot concurrently.
So you've been watching cartoons.
Manzi says he believes the journey for Uganda's film success has just begun and believes Ugandan movies will soon begin showing up all over the world. Jackson Vunganyi, VOA News.
With that, let's take a short break. Please stay tuned. We'll be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube, VOA Zimbabwe. Now back to our topic. Zimbabwe Warriors today played South Africa's Bafana Bafana with the match ending 3-1 in favor of South Africa. The performance of the team has been on the spotlight following its loss to Lesotho on Friday. Zimbabwe, which is in Group C, now remains at the bottom of group. To discuss the Zimbabwe's performance, we are joined on the line by Mr. Richard Moyo, who has been following these games from South Africa. Moyo, mapina mchirongwa.
Yes, brother Kaboka Nume, how are you there?
Tino tenda nekupinda mchirongwa. Ye, umdlalo lo, uqale namhlanje sibona laphana kungakedluli imizuzu emihlanu, i5 minutes, amaqembu wonke omabili ebese ehlohlile. Kodwa ke ngokuya kwesikhathi hayi lalo babe kuthembisa kwasekusala laphana uthi iZimbabwe inqobe. Kodwa ke namhlanje sifuna ukuthi sizwe yini lonke ukuthi hayi liubone njani lo mdlalo. Ye, Vamoyo, ma wona sei mtambo uyo uchangopera.
Ya no utingibingelele aba lalili nababukeli na bonke ku YouTube ye VOA Shona VOA Ndebele 7. Ya umudlalo sibonile ngendlela uthoma ngakhona ubongakarisi. Sibonile ku 35 seconds ama defender ayitho ujezi number 2 bayenza kuta sabona iSouth Africa yakora. Saka sasebambe umulomo sabona iZimbabwe yauya yayiqualiza ngo jezi number 20. Akamba i-1-1, so hiyo into siibonile leyo. Zakadero tazoramba tichingoona game richitambiwa, tikaona futi paitika zvimistake, ndobva zvabuya muiswa game recipe sika masithi isabekile sabona thapiro mune na futhi uvela lapha Free State stadium lesa izizalwane salapho sabuya futhi sabetha igondolo lesithathu ukuthi sazohlungukulu ngabantu baseZimbabwe.
Vamoyo tinotenda mtambo izveshua aiwa watanga uine tarisiro yekuti vangakunda vanga vachita kunge vari kuedza kutambawo vakomana vemuZimbabwe. Maona here paine msiano kana tichienzanisa matambiro avakaita musi wechishanu pavakasangana neLesotho nanhasi pavasangana nevafana vafana panga paine msiano anga uripo here?
Kura zvikuru nokuti kutanga kavaita zvataona coach va Jairo Stapera vauya nevamwe vatambi va 5 nokuti vachinja vamwe vatambi vakachinja futi na goalkeeper vakauya naChitsunga Godfrey Chitsunga ari pamasure paya paiva na Donovan taona vachitamba zvakanga zvakanaka asi dambudziko razongoita kuti vatambi vedu vanga vasonyatsa kusangana nokuti tichitarisa paLesotho nemusi weFriday pawakatamba na 3 o'clock PM takaona Zimbabwe pafisa fishi musa wa mago alika maviri but nima mistakes taka kuhuya kwa vaita nasi wavari zaiva ziri nani dani pa last game.
Tinotenda ne maonero amaita zvaita izvo vamwewo ndevari kuchema kuti zvimwe zvinoita kuti timu ya Zimbabwe inge isiri kutamba zvakanaka inyaya yekuti hakuna nhandare dzekuti vasangane vatambirawo muZimbabwe kunenge kuine vanhuwo vakawanda vachivatsigirawo sezvo iyi yanga iri home game asi ichitambirwa kunze kwenyika. Munoona seiwo muono wakadaro?
Ya ndinochema uneni semwana weZimbabwe ngiyakhala kakhulu njengi zala seZimbabwe ukuona imidlalo yethu yonke idlalwa kumazwe nangaphandle into le indembi khulu kwambala masibheka salisa dlalela ngale eRwanda umdlalo wokuthoma sadlala drone eRwanda sadlala neNigeria ngale eRwanda sibonile ngolosihlalo sidlalele futhi neLesotho lana eSouth Africa sabona futhi zinyamele futhi zelelana so into le indembi khulu kwambala yenziwa ngenarha yeZimbabwe abantu bekuZimbabwe bayifana kuti bagadzire ipo nokuti hazvikwanisi kuti tambire kunyika dzavamwe sizva takaona chitamba neLesotho muno South Africa kuRwanda kataba futi homed iri kuRwanda kurokaita sokuko zvino zvinoratidza kuti hazvina kurongika dai vaigadzirawo ground tichikuona vari kubhizi kugadzira maroad munyika yeZimbabwe but wokugadzirawo stadium zvakanaka kuti vechidiki vari kukura new generation vaono kuti nyika inotamba sei zvinhu zvakafana nezvizvi zvinhu zvinorwadza zvikuru kuona nyika yeZimbabwe ichitambira kunze dai vaigadzira pamagame ari kutevera so far tatava magame anosvika 4 kwasara magame anosvika 6 chanzi chiripo kati katitamba zvakanaka asikuti dai vachimbogadzirawo nhandere zvai imwe chitori nyika itambire munyika mayo.
Tinotenda vamoyo tine mufaro zvakare kuti tina vamarshal Gore vanga varipo kuBloemfontein vachiona mutambo uyu vagore mapina muchirongwa masora sei?
Ndaswera maswero ndinofara makasimbawo imimiko.
Aiwa takasimba, maona seiwo mutambo wanhasi?
Mutambo wanhasi wanga wakaoma asi chatoda kutarisa ndechekuti kana tichitaura hedu sevakuru vebhora tinotaura tine tariro yekuti vatambi tinavo asi ndaona kuti changa chichinetsa is pamwe murairidzi haana kupiwa nguva yakawanda yekuti anga achiita se achidzidzisa vana vake kutamba bhora zvakanaka saka ndaona kunge ndo panechi pane hosha hombe ipapa saka pakagadziriswa ipapo I think timu yedu inogona kuita zviri nani.
Tinotenda vagore tichiona zvakare kuti muenzaniso wemutambo wakatambwa pavakatamba neLesotho musi wechishanu nanhasi tikaenzanisa magemu maviri aya tingati vatamba sei? Pane shanduko yamaona here iri kuratidza kuti vakanzi vapuwa nguva sezvamuri kutaura tingaonawo maori aseZimbabwe achikunda mumitambo yakadai?
Kwandiri shanduko inonetsa nekuti bhora hariwinwe musi ratambwa rinowinwa risati ratambwa. Kurongedzera kwedu tichigadzirira mutambo wedu wenhabvu kwakakoshawo zvakare saka ndoda kudayira kuti pane madanho akawanda anoda kuti agadziriswe kuti timu yedu itambe zvine mutsindo. Maonero angu ndeyekuti tine nyaya dzakawanda dzinoda kuti dzigadziriswe senyika zvichitanga pakuti game reLesotho takaritambira kumba kweSouth Africa rainge rakafanira kutambirwa kumba kwedu. Nasi takurirwo zvakare nekuti vanhu vemuno veSouth Africa vabuda vakatsigirawo timu yavo pamba pavo. Saka maonero angu ndeyekuti matambudziko edu akawanda. Anoti chaivo vanodzidzisa bhora kumusha kwedu handifungi kuti ruzivo rwavo rwakanyanya zvikuru. Saka inini maonero angu ndeyekuti dai nguva dai zvaigonekwa kana pfungwa dzanga dziripo, tambotsvaga vamwewo vanokwanisa even kana vakabva kunze kwenyika vaine ruzivo runenge ruri nani kuti timbogadzirisawo vedu kuti vagonewo. Nekuti ndaona kuti mutambo wanhasi I think takurirwa paruzivo chairwo chairwo rwokumisa vatambi vebhora mukati menhandare. Ende uyezve tazotarisawo kuti masubstitution edu anonoka kuti auye. Panga paine nguva yangachianga achifanira kunge aitwa, but I think mudzidzisi wevakomana I think anonokawo kuunza vamwe vakomana vanga vaine simba kuti vaita sei vambotambawo kuti zvichinje mutambo wedu. Saka pane zvakawanda, hatidedi kunongedzerana stereki senyika. Tinofanira kuramba takabatana even kana takundwa, asi ndatigadzirisei bhora redu kuti rimire zvakanaka. Pane zvakawanda zvinonida kuti zviita sezvigadzirirwe muzvidanho zvaadministration zvatinoonawo tese kuti aiwa izvi ngazvichinje. Aya maitiro haasi maitiro chaiwo chaiwo kuti bhora redu rifambe mushe. Asi ndinovimba zvangu kuti ticharamba tichitsigira chikwata chedu sevatungamiriro vemunhabvu, tinoramba tichitsigira asi zvinhu zvedu ngazvigadzirwe zvakanaka. Pane kuda kuti panodiwa shanduko hombe chaiyo chaiyo chaiyo, hombe shanduko yakakura kuti mutambo wenhabvu wedu uende kwatinoda kuti uende.
Tinotenda vagore musaende kure. Regai timbonzwa zvekare. Tine vakambova wage wava ngumqeqechi weqembu lama Warriors Chelsea Mhlawuri laye usengenile kulolu hlelo. Baba Mhlawuri, libone njani umdlalo wanamhlanje laphana esinqotshe khona 3-1 South Africa?
Ya angabuthi umdlalo wenguqu it's a process, that's what I can say, and we cannot evaluate our results in one game only, because what we need now is very straightforward, simple, that we need. It's a process. We can't really hope to win without going through the regular formalization of structures and planning for it. So I'm a coach who can only do so much, but without the structures, without the necessary support, we have Nzima. So we have Nzima, we came here in South Africa, because now see Kanyeri came on corner, my preparations are on corner right now, the way they happened. They could have been okay, but the fact that the image is a little outside the country, that presents again any problem with Konagiava and Zima for us as a country to say we are doing well. Right now, we're only 2 games away from home. So that's a very difficult situation. We can evaluate it from there. I think we need to go back to the basics and address our real problem right now, which is one, our structural, infrastructural problems. By now, we should be talking about the team it is a little outside the country. And this is not the problem for the current normalization committee. This is a bigger problem that everyone should be putting their heads together. The government, you know that, as a country, I'll tell you one thing. I'll tell everyone who cares to listen right now that there's a speaker that I heard talking that if you want to judge your situation, you can judge it through your national team. So if our national team does not have a home field, that explains a lot. So we cannot now all focus on saying, how did we play today? The question should be, why are we even playing in South Africa? That's where we should be starting from. So I'm funding them. The very fact is that in South Africa, that's exactly how normally the game will end if you don't have your things the right way. I think that's where we need to start from. When it comes to coaching, it's a process. We need more coach education. We need more developmental structures. We need to invest in our grassroots and stuff. We have discussed all these points. They are tired right now. But what we need to address, the elephant in the room, is why are we not having structures and AMA stadiums in our own country? That is who owns Kurume. At least see at home. No normal situation will allow for this. Outside, I think the coaches are doing their best. I think everyone involved is doing their best. But as long as we're playing away from home, as long as we don't have our own reliable structures, same thing. We've said this over and over again. We need junior development. We need coach education. We need financial support. We need this. And now, but this is, we're playing outside the country, so there's nothing really I can say we need to talk about right now before we address that point.
Siyabonga vamamhlauri vamoyo manzwa vamwe vachitaura apa vaunza nyaya dzakawanda dziri kukanganisa matambiro eZimbabwe. Imwe munozviona sei?
Ya, hii nawe chokwadi yatarwa na former coach baba vamhlauri na baba ari kutaura hii nawe chokwadi ngenge kuti masikhuluma the way izinto zikhamba ngakhona njengabantu baseZimbabwe basakhulayo, so sifanele ukuthi ilizwe lethu eZimbabwe idlalele elizweni. Into leyo ngathanda bayilungisa, banyikezwe isikhathi esiningi khulu ngesikhathi lese-COVID-19 bathi bazokulungisa i-stadium, mara namhlanje sabakalungisa. So kwimidlalo leyo iseleyo ngathanda ma balungisa i-stadium, angeke uyodlalela emizini yabantu. Into leyo indembi khulu kwambala, and sesikhulekile namhlanje even ukungena kumrhatsho kwez-FM kubikiwe wakhuluma bazijabule namhlanje vele isizwe betha sesibethiwe. Mara lokho sikubonile, abadlalisi babonile bahle, ikhono likhona, even masikhuluma umbanduli utapera abadlali labaya abazange babane ma-friendly match, abazange babane ma-friendly game, azange sababona i-game esilibonile bathoka kuyidlala yilelani elisothu nelelani namhlanje. So into siyifunayo ilizwe leZimbabwe futhi into nangokwalo bahlanganise ilizwe lidlale ama-friendly match njalo sazi ukuthi kuzokuza ikhosa mhlawumbe bazokulungisela lapho for imidlalo leyo iseleyo mhlawumbe izokudlala kuhle. Even masibona namhlanje sivele sibethiwe in-South Africa, mara isikhathi sisesekhona imidlalo masibheka sibonile iNigeria ibethwe ngeBenin, ngubani wazi lokho. Even masisenja namhlanje sibonile iRwanda nayo ibethile lesuthu leyasibethile. So masibheka itebo yegroup C sabona iRwanda yehlizi phezulu 7 points, South Africa number 2 7 points, Benin number 3 7 points, ilisuthu number 5 ine 5 points, iNigeria ine 3 points, China 2 points. So even masa sasebenzisa amagame lawa asele singakhona ukukhona ukuphakama ngenxa yokuthi igame ichance sesekhona. So into siyifunayo kunarhe yeZimbabwe ukuthi my game idlaliwe ekhaya ama home game for abantwana abasakhulayo ukuthi babone abadlalayo. iZimbabwe inabadlali abahle ngemathenji abadlali labo ababizile badlala eEnglanda, sibonile abadlala lela iSouth Africa bayithukuphela uDivine Lungo waMamelodi Sundowns noMafumo wePolokwane City. So yonke into le siyibonile, mara inkinga yethu ukuthi ilizwe leZimbabwe alilungise istadium mhlawumbe esesi-1. Into leyo singathaba khulu, ayikuthi sidlalele kumanye amazweni abantu. Into leyo izosihlunga khulu njengabantu baseZimbabwe.
Siyabonga babamoyo. Vagore nyaya iyi iri kuramba ichidzoka yekuti kutambira kunze kwenyika kuri kukanganisa. Tikatarisa zvekare nyaya yejunior development, haisi kukanganisika here apa kuti hazvisi kuzokanganisa nguva yatiri chete, asi nekufamba kwenguva mutambo wenhabvu unoenda uchidererawo munyika. Munozvionawo seizvo?
Ndozvona ndoda kutenda mukoma chale vataura nyaya iyoyo, and it's good also kuti ndizgo izgurawo nguva yareba tisatisaonana. Tinovashuwawo kuti vange vachikwanisa kuzouyawo kubatsira timu yedu pane inonguva. Saka ndoda kuvatenda nebasa rese ravakaita. Ndichidzokera kunyaya yamataura, I think ndaitaura pandatanga kudetemba nyaya yangu kuti zvinhu zvedu zvakamira zvazvakaita, nekuti nyaya yekuti tisatambire bhora kumusha haisi nyaya yakanaka. Ndinodairawo kuti vakuru vedu vehurumende vatanga tichitaurawo navo. Ndakamboti taurei mazuva akapera nemutungamiriri wesports kwedu vanove Nzvari Kest Coventry, ndikataura navo vakandiudzawo kuti vane zvidanho zvikuru zvavari kutora kuti vagadzirise nyaya yekuti bhora ritambirwe chiikumba. Tinodaira kuti mapacket seats aibvunza anofanira kunge aripo. I think ndakanzwa kuti akaita seakaunganidzwa manje, zvapo zvaakubatanidzwa. Idambudziko ratanga tiinaro hatikwanise kuritiza, tinoritakura, asi taakuona kuti panenge pari kuitikawo zviitiko zvakanaka kuti zvigadzirisike izvozvo. Asi zvatitadzisa kuti titambe zvakanaka. dai takatamba warata takatamba na indiso takatambira kumushako edu ndodaira kuti vamwe zvaibuda zvisi zviri nani pane mabudiro azvakaita nhasi taona ove muno futi vachitsigira team yavo nemutsindo vakasadza ground saka tinoda kutarisira chitauro kune vakuru vedu vari kuhurumende nevese vari kubata mabumbiro akasiyana ebhora kuti vaita sei ngatiisei musoro pamwe chete tigadzirise matambudziko edu atinawo nyaya dzataurwa namukoma Chale the grassroots football development ngadzigadzirwe zvibate nani mushe zvakaita sei zvakanaka I think we must go back what they say muchirungu a football model right now andione tinenge tine kuti tine model chaya chaya kuti what are we trying to do tine maplayers vari kubva kumhiri kunze kwenyika nevamwe vari kumba tinoda kuzotarisa kuti ari kuvadzidzisa wacho munhu wera anokwanisa kunge achikwanisa kuzifundisa vanhu vese vakadaya saka pane zvinhu zvakawanda zviri kuitika behind the scenes that I think we need to be really real and look at our model kuti if we are working on an integrated model then ngatitotsvagawo munhu akaita sei ane ruzivo rwakaita sei kuti aita sei abatanidze for example ndichitaurawo zvangu inini hakusi kuti mukoma Chale varipo but ndinoziva kuti vakambodzidzisawo zvebhora zvakanaka and semunhu akambodzidzisa kubhora ari muZimbabwe and akudzidzisawo zvakare ari kunze kwenyika munhu anogona kunge aine ruzivo rwokukwanisa kuita sei kubatanidza zvinhu zvakawanda kuti zviita sei zviite saka I think ndo pamwe pada kutariswawo futichi ipapo nokufundisa kwekudzidziswa kwemakochi edu macoaching programs we need them I think most of our local coaches are very good coaches but they lack also education and also the exposure to our local players we saw even today Mugeora Tambwa nas kuti vanotamba kana vari kumba but atanga tasvika panga pakudo chimwe chivindi takanyanyisa streak ende chazoshayikwa ipapo ndokuzokundwa kwatete tsaikwa taita asi ndinongoti ngatirambei takabatana senyika yes we must do something but let's remain united in even in defeat
thank you baba mhlawuri lingasigcibela uhlelo ngamafichane lapha na lisipa nje amazweni okugcina ngalolu daba
into engathi iqakathekile ndithanda ukubonga abantu bonke abakhuluma lapha ngoba into abazikhulumayo zonke ziqakathekile but into efunakalayo lapha yikuthina as a country or as a football federation kuze sizikhangelisise senze self analysis what are our resources that we have thina and then we use them to our advantage but into eqakathekile yinto engizaphinda njalo ngithi akula lapho eza kuyakhona without grassroots without support even from the government and the corporate world interest funakala lapho priority to the sia pamwe even coach education funakala imali tonga coaches aba ebe exposed to good training hamba la sia outside for further training I went to Germany it was not easy but I'm saying konke kona lokufuna imali so I like it when round so this bambali is we cannot analyze them right now without analyzing where we want to go and how we'll get there.
Yeah, siyabonga kakhulu baba Mhlawuri ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge ubaba uCharles Mhlawuri ngokungena kuhlelo ngibonge njalo umnumzana Richard Moyo la ngokungena kuhlelo la namhlanje tinotenda va Marshall Gore nekuphinda muchirongwa chedu chanhasi va Marshall Gore vanga vari ku South Africa uko kwavanga vachiona mutambo watambwa pakati pe Zimbabwe ne South Africa wapera kuri iri 3-1 Zimbabwe yakundwa nebafana bafana ye siyabonga kakhulu ukuthi lingenile lani ukuhlelo lanamhlanje libukela uhlelo lwabatsha lingadinwa la kusasa sihlangane njalo kwezinye ihlelo ezilandelayo and that brings us to the end of our show signing off in Washington I am Tabakangwe